handioni pane musiyano unobotoonekwa pakati pavo because vaviri havakakura vese vamunangagwa anototi vamugabe ndee vanga iri mentor yangu saka makaona munhu atobvuma kudaro even pamusi wechishanu painaugration achiti amugabe ndo leader wangu ndo mentor wangu ndo akavadzidzisa so matongero auchazoita iwo achazosiyana sei namentor wako hapana pachakabhonzwa makore ese avakafamba navamugabe vachizoti ah but mentor wangu aireswa pakati aireswa pakati kwete vaive vari vese pese sebhurugwa nebhandi vachiwirirana vachifamba mugwara vari vese saka chavanozoti ye zvino ndokuti vamugabe vasuduruka ini ndazove panyanga chandichachinja kuita nani ndeizvi neizvi neizvi ndekuti uyu aireswa pakati pakati hapana
tiri kunzwa kuti vanhu havana kubatwa zvakanaka nemauto munguva yasvanduka zvinhu izvi tingati zvakaitwa nemauto izvi munongedzo here wehurumende yavamunangagwa
ndizvozvo chaizvo ndinowerera nemi vachoto patoita munongedzo wekuti pasvondo rimwe chete mapurisa haana kubviswa mumigwagwa mumistreet ndekuti vane corruption vakabviswawo nenyaya dzepolitics dzefactional infighting yanga iripo apa paakunzi masoja akupinda achisunga uyu kuti ndo nhubo dzacho dzavatitatapindirira kuti tisunge takangonzwa nyaya dzekuti kurohwawo akazorohwa vakavharirwa akasungwa kumeso zvaitaurwa nava madhuku nezuro kana pastudio 7 sezvo variwo gweta ravatombo kuti vatombo vatoti ndakavharwa kumeso ndakatenderedzwa vatobvozuu ndandiripi ndakazodi ezvino ndopavakuzoa kumapurisa ndo nyaya payakuenda kudare pasvondo rimwe chete vachoto ndo zvatoratidza kuti saka ndo rule of law yatichaona here muzimbabwe itsva yacho iri kupemberera vanhu iyoyo nekuti vanhu vanongonhongwa kudzimba dzavo vonovharirwa vakavharirwa kumeso vasingaendeswi kukamba dzemapurisa vasingazivi kuti varipi vachirohwa then pavazodira havo vozopuhwa kupirwa kumapurisa kuti hora ichitorai munhu utapedza naye handioni uri mucherechedzo wakanaka iwowo wezvinhu zviri kuuya
ko imi varwiri wekodzero matanho apa hamuri kutora kuhurumende yavamunangagwa
sezvo vatiri kutanga isu sekutanga kwatiringoitawo tichabotangawo tichitoboita mhere tichiridza kutaura pamusoro nezviri pasoro kunyora kutaurawo pamaredhiyo seizvozvi takaonawo mikana pane nemewo mukana yekutaurawo kuti vanhu vanzwe kuti vakomana apa ngatingwarirei apa saka ndinoona iri nguva yekuti tiite awareness iyoiya kunyora kumapepa mumaredhiyo mumatv nedzimwe maplatform amwe atinogona kutonga nevanhu kuti tingatibopisai bhora pasi tisabotange kupenderera kuenda kwavamugabe tisingazivi kuti tatabvumidza kuti tipinde ichi chii chatiri kupemberera ichi ndichiti makorokoto makabvisa vamugabe maita basa muri magamba edu aiwa ngatitei semahuman rights anomirira kodzero dzevanhu kuti vanhu vazive kuti pano paita nyaya pano pangangove paita chinhu chitove chinototyisa kukunda chatanga tiinacho ichi che7 years yatanga tiinayo saka tofanwa kuramba tichitaura tichiita kuti vanhu vazive vangwarire vanyatsoona nemaziso ari soba asina kudhakwa kwemuti vamugabe ngavabve mugabe mazgo mugabe mazgo kana aenda then what ndo period yatave iyi vakaenda zvino zvii zvatave nazvo zvatsiva vamugabe zviri nani here kana kuti zvinhu zviri wese
imi vambofana mungatiudzewo here zvinoitwa nesangano renyu kuitira kuti vateereri vazive
isu sezim justice tinomirira kodzero dzevanhu tine magweta atinoshanda nawo senetwork tinongoita networking nemagweta nemamwe mahuman rights activists tichivatsva hedu tingove negore tave mudariro asi tinenge tichi netweka tichitaurirana tii nevamwewo magweta nevamwe mahuman rights activists kuti batsire vese vatinenge tanzwa vanenge vapindawo munyatwa dzekutyorerwa kodzero dzavo uyezve nekuvapa rubatsiro pachena zvinoboitawo vamwe vakaita sana zimbabwe lawyers for human rights asi nechibatsa kwese kwese kusvika kana kuvashandi vari mumakambani vasingawanzobati batiwo kana pakupinda kodzero dzavo vatipihwawo rubatsiro rwepachena nemagweta saka tinobata hedu hatisaruri kungoti vashandi chete tinobata munhu wese anonzi kodzero dzake dziri kubunikidzwa kuti awane rubatsiro pachena pasina mubhadharo mumatare kana kuvamirira kwese kwatinenge tichiwana mukana wekuvamirira kana kutongoreza awareness kuti vanhu vazive nezvekodzero dzavo kuti dzinofamba sei ndo zvatinoita
aiwa tinotenda vambofana nekuva nenguva yekutaura nesu
totenda vateto maita basa zvikuru.